ndechekuti nekufamba kwenguva and virus ichiaffecta vanhu vakawanda COVID-19 kune yatinoti mavariants akasiyana-siyana. Right now kune mavariants akaonekwa kuUnited Kingdom, kuBrazil, South Africa. South Africa particularly inenge iri kunzi haisi as amenable as mangwe ma-strain aya. Saka basically what happens is virus inenge yakuwana a way to evade ma-available therapies aripo. So that's what's called mutation. Saka ndozvatiri kuexperience so that it becomes more strong at the current treatment ziripo. Saka South Africa unfortunately seems to be spreading much faster in terms of the rate of infection yakakwira compared kune atakatanga tiinawo muna 2020.
Mungati mimi iyoyo strain ndoya muZimbabwe here?
I think it's more than likely that yava muZimbabwe, because as we know maborders akavhurwa towards the end of 2020 between South Africa and Zimbabwe. And if you remember at that time, there was a lot of congestion from our borders kuti vanhu vacrosse across the border. So it's very likely vanga vari ku South Africa, they would have transmitted the disease to Zimbabwe. And that may be one of the contributing reasons why tiri kuona manumbers ari kukwira.
Pane vamwe vanoti pane zvimwe zvirwere zvinozoita kuti kana munhu abatwa necovid-19, chirwere checovid-19 chinozogona kutora upenyu hwake. Zvirwere zvipi izvi?
Zvirwere zvatingataura ndezviya tinoti ma-pre-existing conditions, zvakaita sediabetes, chirwere chesugar, hypertension or high blood pressure, HIV, AIDS, vane zvirwere zvemapapu, lung fibrosis, COPD, things like that. Kana ma-conditions aya particularly asiri well-controlled, it means munhu akabata COVID, they are more likely to succumb or to have a severe COVID infection.
Saka zvakamira zvakadai, vanhu vanofanira kuita sei kuti
vari kunyanya kutwa affected kana kuti vaya vanozoita severe disease ndevanenge vane ma pre-existing conditions atataura, ndo the majority. However, even vaya vari healthy, young, they could also suffer badly, but not in similar numbers. Saka chandingataura ndechekuti the best way is to prevent getting the disease and to minimize spread COVID-19. Saka it means ma measures aya atagara tichitaura, face masks, kana tiri out there, social distancing, basic hygiene.
Tombotaura nyaya yenhomba COVID-19, imi makabaiwa here?
Mimi ndakabaiwa mavhirasi, ndakatowana the 2 injections. Now I consider myself to be immunized, and havane more than 10 days ndawana the second shot Pfizer vaccine. Saka chandinotokurudzira ndechekuti munhu wese kana vaccine yava available tibaiwe. That's the way we are going to get out of this crisis.
Zvakakosha sei kuti vanhu vabairwe nhomba iyi kana tichinge dzazouyawo kunyika dzakadai seZimbabwe?
Chakakosha ndechekuti pane zvirwere zvakawanda zvatisingatombozive kuti zviriko because of nyaya yenhomba. Zvirwere zvakaita sana polio, measles, mumps, rubella, zvekuti vana vachikura vanobayiwa. The same attitude that we should adopt in terms of COVID-19. Saka kuwana nhomba is the way yatichaita kuti vanhu vakawanda vaite immunity against the virus. Kana tavane immunity yakawanda, then life can get back to normal. Kune yatinoti herd immunity, yekuti if enough people get vaccinated, then the virus will not have enough people to attack. And when we reach that point, life can get back to normal. Saka for my Zimbabweans, that's what we should be shooting for. Mangoma countries like the United States, United Kingdom, varikuvaccinate their citizens. And isusuo, we should be lining up for that.